DJ in a music.
Pray Lambage, you king never. To the blame
you. Know.
Yo, Gabra Isao, and him said, Ango Chemi.
Beijing, Bama Pendana Vaji Batanga di Polisha. If you could do Aji Batanga di Polisha. For a Jenny Aji Batanga di Polisha. Saka in the Mangoma Ajondi no Avanicha. Listen, Bane Mari Wakfa. Bane Mari Wakfa Daya. Bane Mari Wakfa. Bane Mari Wakfa Daya. Papi Nampawa Wakfa Daya. Fumbani Machapa Wakfa Daya. Pane ma baby wa di fada ya, kuto guja ma kambo wa di fada ya. Pane mari wa kufa, pane mari wa kufada ya. Pane mari wa kufara poma, pane mari wa kufada ya.
Uye mbinga kao, ane bima kao, ane cruza kao, uye ane Toyota kao. Ako pisa kao, ako nesa kao, ako rira kao, uye ane dura kao. Inga bachake uyu ane zvinhu zvake tarisa deni rake kana kuti smati rake kromba kromba kuita seyajidya mari dzake unenge muchamukurayira zvinhu zvake saka
pane mari vakufa pane mari vakufa daya pane mari vakufa pane mari vakufa daya pakina mukava wachifa daya famba nemajagwa wachifa daya famba nemabebi wachifa daya kutoguja magango wachifa daya. Pane mari vakufara boma, pane mari vakufara ya. Kana vanhu vari pakufara ya, apadi vanotaura zvekushaya. Kana vanogara vakabata tsaya, kana wapo wangu padeni wovhaya. Usina mari wangu, ndatitenga hemke. Usavatevedzera vachitenga mashapeni. Ukadaro wangu uchazodya neyedzendi wakudzokera padeni wakabanda namastendi saka. Pane mari vakufara. Pane mari vakufa pane mari vakufa daya vapinda mbava vachifa daya famba nemajagwa vachifa daya famba nemabebi vachifa daya kutoguja pagango vachifa daya pane mari vakufa pane mari vakufa daya pane mari vakufa rakoma pane mari vakufa daya. Baby, what if I die? Kutoguja magango, what if I die?